Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu kukadzi 21, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu strictly panyaya yehutungamiri kune constitution. Constitution inotaura kuti ndiana anosanga iri papi nenguva ipi. Takaenda kucongress muna 2014. Congress kanoshara president sangwa isa president. Congress kanoshara Chokozani Kupe sa deputy president. Ikanyora pa constitution kuti kana vatsangirai vasipo Chokozani Kupe ndiye anoacta because ndindaka elect.
Mubato remDCT moita kunetsana kunotyisa nenyaya yehutungamiri. Tichanzwa kubva kuna muzvare Chokozani Kupe.
Kuna deputy president anofanira kuacta kana president asipo. Zvino tine matatu, kana tine matatu even president yava vatorina simba sedevanga varipo rokuti anofanira kuacta ndiani. Pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoacta ndiani inational council. National council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuacta.
Tichanzwawo kubva kuna vaNelson Chamisa.
Reserve Bank haikwanisi kutaura capital kuti vatichavanyadze mari nofuura 2 billion industry chete. Saka tofunga kuti ivo ngavaite mapolicy zvekuti munhu akawanza mari yake anokwanisa kuiwana kureserve bank. Tingatomandira policy yavanoita. Anonga awanza madividend ake ngaakwanise kuaona.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaive mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai avo vakaradzikwa kumusha kwavo kubuyera nezuro vakaradzikwa panguva iyo mubato mavo matanga makakatanwa anotyisa pakuti ndiani achatora chigaro chavo pakati pavaNelson Chamisa vaElias Mudzuri naMai Chokozani Kupe. Pakuradzikwa pavatsvangirai panonzi pakaitawo bata murefu bata mupfupi. Vamwe vechidiki vebato iri vachiti vaida kurova muzvare Kupe, munyori mukuru webato vaDouglas Ngonzora uye vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaAbednego Bebe. Vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekuramba nyaya yemubatanidzwa weMDC Alliance uyo une mamwe mapato manomwe anopikisa ari kubatana neMDC musarudzo. Nyaya yemhirizhonga iyi yashorwa nemuzinda weAmerica uye sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP. Sangano iri rinoti chiri kunetsa inyaya yekuti bato iri roenda kuCongress here kana kuti rongotambira zvakabuda kubva kuNational Council yebato zvekuti vachamisa vatungamire. ZPP inoti nyaya ikasagadziriswa inogona kupedzisira yaita kuti bato iri rive nekunetsana kunotyisa. Vamwe MDCT vanoti vanoda kuti pauye vana mutongi gava vekunze kuzobatsira kuyananisa vari kunetsana ava. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika muna chikunguru zvekuti bato iri rikaramba richinetsana zvicharinetsawo kuti rikwikwidze zvine mutsindo musarudzo. Nezuro paLive Talk, Studio 7 yakaita hurukuro navachamisa uye naMuzvare Kupe. Ngatinzwei kubva kuna muzvare Kupe nezveutungamiri.
Isusu strictly panyaya yehutungamiri tine constitution. Constitution inotaura kuti ndiana anosanga iri papi nenguva ipi. Takaenda kucongress muna 2014. Congress kanoshara president sangwa isa president. Congress kanoshara Chokozani Kupe sa deputy president. Ikanyora pa constitution kuti kana vatsvangirai vasipo Chokozani Kupe ndiye anoacta because ndindaka elect. Ende zvakanyorwa kunzi izona deputy president akaelectwa directly necongress anoto acta kana president vapfika. Saka kune vamwe vaviri vakafwika at the pleasure ya president saka ndiyo kuti uya kuzoda kuvhuta masimba ne million saka isu hatibvumirani nazvo izvozvo tikuti ngatidzokerei mubumbiro nemutemo MDC yakavamba nebumbiro nemutemo MDC yakavamba tichitarisirwa kuti tiri vanhu vanenge vechirespecta bumbiro remutemo tichiimplimenta zvinhu zviri mubumbiro nemutemo sezvazviri sezvatakapiwa necongress
Muzvare Tokozani Kupe vachitaura vari parunare kubwera pastudio 7 Live Talk vange vachiita chirongwa ichi Jonga Kandemiri naTungamiri Nkomo vakataurawo navachamisa
hapamborina confusion Jonga nyaya iri pachena semusana wembudzi hapana zvamungamboita apa zvonzi pane zvakavigwa kana kuita sei bumbiro remutemo reMBC rinotsanangura kuti panoshayika mutungamiriri kana kuti paanotinda siya basa pane chinofanira kuitika mutevedzere ndiye anopinda oekta zvino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu hachisi chokwadi cheuri kunoona kunzi elected handiratidzei close one zvayo inotaura kuti elected tinotaurwa pa 921 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuekta kana president asipo zvino tine matatu kana tine matatu even president chaivo havatorina simba sebevanga varipo rokuti anofanira kuekta ndiani pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoekta ndiani inational council National Council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuekta saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndozvatakaita kuti zvataa kuenda kuno dambudziko ratiwira izvi toita sei nokuti nyaya yanga iri painga shebhori yamai Kupe yanga iri pakati pangu navamudzuri mai Kupe ndikutoshandisika kuti vazouya nhasi vava kutaurawo kuti ndiri kuektawo aiwa kati akuita chidhanga chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi isati tikupinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano tichiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanakanaka nokuti article 18 yeconstitution yemdc inotsanangura national council ndo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketedza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndo zvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofanaibata nokuti simaonere ndiyo kuti madokita Kupe vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete inini chimbobatawo ipe zvino takatarisana nenyaya yekuti tigadzirire nyaya dzisaro dzinenge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuvana substantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chekuekta kunzimbakati hakusunguriza kureva kuti ndorusa anofambisa uchitsigira nokuseya zvakabva kumaprovinci edu zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly women's assembly zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive zvose izvi ndezvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo hatidi kunyebera nyika toti pane bumbiro remutemo ratyorwa tinofamba nemutemo tinofamba nemurawo ndomurawo zvaunotaura ndezvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita ndichatoona kuti mangwana chaivo chaivo nebasa randemuchiita paazvesai ndopanoperera nyaya dzose nokuti ndo pahedquarters yepati kana pano anenge achiti ane chitemo kana kuti ane gunun'uno anouya nayo paafi togadzirisana pane kuti tinge tichitakuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo mukuru wedu achakazorora achangozorora toita kunge tiri kumusora kuti tisatambonyatsochema taakupinda munyaya yepokotorisina kana nebasa rese ine handidi kupinda ikoko neurongwa tiri kugadzira musangano mangwana ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera vanenge varamba vanenge vachiramba zvati vari kutsura mutemo kana nyaya inetesesa inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu nokuti zvinhu zvose tikanyaurangana musangano ndobasa ravo kuti vanhu kana tatadza kuzivisana hatiendi pamatv hatiendi panhepfenyuro kuti zvatiri kuita izvi totanga kutaurirana ipapo tinodzana makobvi nematete tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei musi wasekuru haungofunurwifunurwi nokuti ukafunurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyatsisa saka isitoziziva kuti zviri mumba takafukidza dzimba matenga ngatigadzirisanei mudzimba dzedu munoona vanhu kufamba vakasimba vamwe vachinyemwerera hazvinoti mudzimba muno zviva rinopisa mune zvinenge zvakasiyana siyana asi zvinotongerwa mudzimba
vaNelson Chamisa vachitaura paLive Talk yeStudio 7 vari kubwera mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vadoma vaimbova mutongi Justice Pelo Masole Nare sasa chigaro we commission yezvekuregererana kana kuti National Peace and Reconciliation Commission. Asi commission iyi iyo iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu yakakanganiswa nevanofungidzirwa kuti ndeve bato remutwakazi kuBulawayo ichinzi haina vanhu vanobva kumateberland vakawanda. Mukuzeya nezve nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga kuti tinzwe maonero avo nezve commission iyi.
Sangano reNPRC rakakosha pakuti ndiro sangano rinobatsira kuti nyaya dzezvekutyoro kwekodzero muZimbabwe panguva yapfuura dzigadziriswe nenzira yakatarukana nekudaro kuti rive nenhengo dzizere dzakakwana sezvinorehwa nemutemo zvinhu zvinokosha zvikuru kwazvo. Ranga ratitora nguva risina utungamiri uhwu nekudaro izvi zvinokosha zvaitika.
Asi idzo nyaya dzekugadzirisa nekupodza maronda pane zvakaitika kare, vamwe vanoti kunenge kwakutovhura zvakare maronda iwaya, zvinenge zvakakosha sei kuti nyaya idzi dzeiwe?
Zvakakosha zvikuru nekuti kana tichitaura nyaya dzezvekutyoro kwekodzero kana kuti maronda anenge anga aripo kunzi nyaya dzipedzwe, zvinogona kuita sekuti zvakapera kune vanenge vasiri munhamo yacho kana kuti mumatambudziko acho. Asi munhu anenge ariye akaponderwa hama yepedyo kana kukanganisirwa iye pachake, zvinokosha kuti kuvharwa kwentima iyoyo kuitwe chete mushure mekunge paonekwa kunzi mitemo yazadziswa here.
Tichitarisawo nyaya dzakaita segukura hundi, vamunangagwa vanenge vakambopuwa mukana wekutaura nyaya iyi pavakaenda kuDavos apa, asi havana kuda kutaura nezvayo vachiti vari kugadzirisa nyaya iyi. Mungati pane zviri kuoneka here zvekuti tingati nyaya iyi inogona kugadziriswa yopera?
Zviro kwazvo kuti kana tichitaura chaizvo izvo nyaya yekuti pane utungamiri hweasi huripo, hatikoni kuti titi pane basa raiitwa nemazvo rikatopera kana pasina nyaya yegukura hundi. Zvinozivikanwa pachena kuti pane yegukura hundi panotori nevanhu vakatoita ongororo nechekare netsvakurudzo yekuti zvakambofamba sei, kusanganisira inonzi chiamba kwecommission of inquiry. Zvinenge zvichidiwa iko zvino kuti zvinhu zvichiburiswa pachena kuti zvinofamba sei, nekuti hapana basa rinyanzi rapera kana kuti rapfuura kana nyaya yekukura hundi isina kuzeyewa pachena.
Kune dzimwe nyika here dzakazeyiwa nyaya dzakadai dzikakwanisa kufambira mberi mune zvakanaka dzekuti Zimbabwe inogona kutarisawo kuti avo vakatora gwara iri sei?
Hongu kwazvo nyika yakavakidzana nezimbabwe zvino yesouth africa yakaitawo chirongwa chakada kudaro chaiva chiri chekuti pave neNPRC pachisimbiswa kuti pave nenyaya yekutaurwa kwechokwadi kuti vanhu ngavabude pachena pane zvakaitika panguva yehurumende vachena yeudzvanyiriri apartheid. Kana vachinge vabuda pachena vachinge vataura pachena vaizoregererwa, asi zvaitwa pachena. Chikamu ichocho muzimbabwe hachinapidzwa, asi Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva panzira yakashandiswa kusouth africa. Kunyange zvazvo kuine vamwe vanogunumura kuti aiwaka vekusouth africa vakagona havo kubudisa zvinhu pachena vachitaurirana pachena pajekerere, asi dambudziko nderekuti panga pasina chikamu chekuti pave nemutongo unozovapo, vanhu vaingotaura zvakaitika posha ikachinisa kwavari. Saka ndorimwewo divi rinoita kuti zvionekwe kunzi pane pakasiyiwa here nesouth africa payakaita mitambo iyi payakaongorora zvinhu izvi. Imwewo nyika inogona kutoswa nezimbabwe inyika yeirland. Kwakaitikawo kupesana kwakadaro ukazovawo nechikamu cheNPRC chakazonge chiripo, Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kune zvakaitika ikoko. Zvakarewo kune zvakaitika kuSri Lanka pakumukirana kwemarudzi pakazoitwa zveinonzi NPRC ikavako, Zimbabwe ingadzidzawo zvakanaka kubva ikoko.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari paRunare muHarare. We'll be right back. Mukashi Garo wesangano African Union vaMusa Faki Mahamat vakaudza gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vasibwisiso moyo kuti vakagadzirira kubatsira Zimbabwe nemari nezvimwe zvikwanisiro zvekuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rino. VaMahamat vakatiwo vakaitawo musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. VaMoyo negurukota rekuchengetedzwa kwemukati menyika vaObert Mpofu vanonzi vakapinda musangano wakaitwa navaMugabe uyu. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nezvemusangano uyu vaMpofu vati titaure nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika asi hatina kukwanisa kudairwa nhare yedu. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya.
Aiwa, chiripo rechekuti African Union yaida kungonzwisisa kuti chii chakaitika kuti vaMugabe vazobva muutongi vaMnangagwa vachizouya kuzoita mutungamiri. Asi chinhu chikuru chatinofanira kuona nokuaccepta ndechekuti African Union yakatobvuma kuti muZimbabwe mune hurumende inotungamirwa navaMnangagwa ende kuti vaMugabe vakatobva. Lazima chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti nyaya yavaMugabe yakatopera, vaMugabe vakatoinda vakatobva havachadzoki. Nyika yakutoenda mberi ina vaMnangagwa ende vachazokondeswa pamaelection ari kuuya. African Union chainofanira kuona ndechekuti transition yatiri kutarisira iri kuitika muZimbabwe inonge iri a democratic transition, a transition iri premised on the respect for human rights, a transition iri premised on the respect for civil and political liberties.
Saka zvoreva here izvo kuti vaMugabe hakuna zviri pamutemo zvichagona kuitika zvinoita kuti vadzokerepo nai?
Nyaya yavaMugabe is not more of a legal matter. It is more of a political issue. Chero dare riti rikati vaMugabe ngavadzoke kana pasi rese kana EAU kana sajaji kati vaMugabe ngavadzoke, vana veZimbabwe havachadi nezvekuti vaMugabe vadzoke because vaMugabe vakuru avaishandisa mukadzi wavo kutonge nyika nehama dzavo kutonga nyika vachiba vachidhingirira vana veZimbabwe vachienda kunyika dzakasiyana siyana, ekonomi yedu isingafunctioni. So decision yekuti vaMugabe vachadzoka vachanati vadzoki ndezvizvarwa zveZimbabwe, and zvizvarwa zveZimbabwe kubva muna 2000 vachirambidza vatsangira mushakabvu awina maelection muna 2008 vachishanda navanhu vavo vemauta muna 2002 vachibira maelection muna 2000 chaiyo vaiponda vanhu. VaMugabe anga asisiri mutungamiri wevana veZimbabwe, anga ari mutungamiri wemauta akavabvisa.
Ivo veAfrican Union Commission vataurawo vachiti vakafarira kuti shanduko dzakaitika dzakanga dzisina zvowe zvowe.
African Union hapana zvairi kutaura. Zvinhu zvakaitika muZimbabwe hazvizo zvataitarisira. Nyaya iripo ndeyekungoti vaMugabe vanga vavheranipo zvekuti even if a donkey was said to have been overthrown Mugabe, donkey raitobvumirwa kutonge nyika. Asi zvakaitwa zviya hazvizi zvinhu zvatinotarisira mupolitics dzedu tichiendera kumberi kuti mauta auye achitaura kuti munhu anofanira kutonga nyika ndiani zvakaita zviyazvi. Plus kuti mauto anopindira mupolitics dzepolitical party. Mauto tinoziva kuti ZANU yanga iri part of ZANU munguva yehondo. But katakutaura nezvematongerwo enyika, kana vachitaita zvematongerwo enyika vanofanira kubva kuANU yavete havo zvepati yavo zvomuZANU. Nokuti zvakaitika zviya muna November zviya tichinda mberi zvakaitwa nemasoja hazvibvumirwi.
Dr. Petsai Ruhanya vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zuva ranhasi izuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rairangarirwa zvikuru makore apfuura nevechidiki vemusangano weZANU PF. Asi gore rino ndiro rekutanga kucherechedzwa kubva vaMugabe zvavasiya chigaro muna mbudzi gore rapera vachibviswa nemauto. Vamwe vechidiki veZANU PF vanonzi vari kuenderera mberi nekupemberera zuva iri nenzira dzakasiyana siyana, uye zuva iri rakaitwawo zororo nehurumende. Mutore wedu wenhau Ivan Zininga Ataura na vapupuraito garepi mukuruwe bazi rewe shidiki Muzanu PF Re Youth League kutitinzwe maonero avo.
Zwati naro asadari kangama. Uye wechidiki shikuruwe msangano wawe urutonga we Zanu PF. Vano rikoshe sazwairi uye ndo wakapua simbaru kutunga miri ya movement. Iyo yoyo ino 21st February movement. Asi zwairi iko zvinorava ne mucherechedzo wakatisiya ndiwo mumwe chete ningati anengati wakasiyana zvakanyanya. Zwairi takarikumbira kuhurumende kuti risarudzwe kuita zuva rokuzorora kana kuti holiday. Asi tiye zvepakukoshesa mabasa makuru akaitwa nevakanga vari mutungamiriri wedu atingati baba Robert Gabriel Mugabe.
Zvamuri kuronga takatarisana nekupemberera kwezuva iri nevechidiki ndezvipi?
Change tinaro change tichipemberera nenzira dzakasiyana siyana mumaprovinsi medu. Change tiita zvokubetsera vanotambura, zvokubetsera kuti nharaunda dzedu dzetinenge tichigara dzinge dzakashambidzika. Sevakomana navasikana vachange vachiwanawo pavanoungana vachitaurirana zvinovanetsa nezvimwe zvavanoti mikana yavanowana ende yavangawaniswa vachigara zvepasi navaya vanoronga zvemikana izvozvo vanengati mapolicy makers kuti vagare navo pasi vavaratidze ivo samayuti kwendo guno tinoti ngazvimbobvawo kumayuti ivo vachitaura zvavanoda kuti hurumende yavo ivaitire, vatungamiriri vavo vavaitire zvavanofunga kuti munharaunda mavo zvavanokwanisa kuwanawo savana vechidoko. Saka izuva ratinenge tichiita mitambo iyoyo yakasiyana siyana, asi patinozopedzisira tinoda kugara pasi munzvimbo dzatinoitiri tototora keke tocheka tichikudza mutungamiriri wedu kuti nguva yose yakawana upenyu hwacho wakasvira kuti nyika yedu isununguke, uye zvikuru wanga aine chido chokuona kuti vechidiki vawana mikana yakawanda katasa zvikoro zvavakavaka kubva tichiwana rusununguko. Zvakatekeshera nenyika makliniki mukatarisa kubva 1980 kusvika nhasi ndopasumuka population yedu kukura nekuti vakufa nekutambura kuzhinji kumwe kwakanga kwatsikira. Saka ndinofunga kuti izuva ratofanira kurangarira, asi zvikuru tichisimbisa zvinotarisirwa namayuti edu.
Zvino tiri kubvunzawo tichiti muri kuona here vechidiki vachiri vakamira pane zuro pekuti vachamira nezuva iri uye vachibuda neuwandu hwavo sezvavaisiita?
Kuwanda kunogona kusaonekwa navanhu nokuti hatisi kuzoitira gungano iri panzvimbo imwe chete sezvataiita makore akare. Tichati pauri ipapo semuyuth wawana here mukana wokuitira chimwe chunhu chakanaka kunyika yako? Wawana here mukana wokugara pasi neshamwari yako kana kuti muri muzvikwata kana kuti muri munharaunda yamuri kuda muwadhi kana mutaundi mamuri? Magara here pasi mukaita zvinhu kwazvo mukatsananguriana imi samayuth tingaitei kuti chibude?
Avo vanga vari vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vanova mukuru wezvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Gitwe University vanoti hurumende inofanira kuwandudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi.
Malicense anoda makambani emuZimbabwe anosvika 7 kuti ubudise product kuti iende kunze kwenyika. KuBotswana unongodiwa 1 document chete, license 1. MuZimbabwe adiwa 7 kuti tiutengesa munhu heranda anoda kukuferesa uri ndiye here munhu wacho ndandaridzira kudai. Mitemo inofanira kubviswa iyoyo kuti vanhu vakwanisa kuita business nevari kuita business vaone kurerekerwa nechi business. Matax emuZimbabwe akawanda kusikamboiti. Zimbabwe muAfrica musabhuzaya ndiwo number 1 pakuchaja matax yekuti kutasa kusende zema teksi ne ufumi wanyika tingati gross domestic product Zimbabwe inotora manasika 25% tingati 25% ye GDP saka wani wa mzimbabwe wa teksi kwa zakanyanya atiku Mauritius 15% saka maine vete majinja Mauritius saka zime zacho zinda wadida reserve bank ne zimu trade basarao ndere ku supporta zvigadzirwa zvinova zvagadzirwa zvinova zvipenzi kudzokera ende kuti zvavafana nguva ichipusha nyaya dzekuti mitema iyoyo yetrade yekuti unoda madokumenti akawanda vamwe acho vanotorwa kumazowe rinonzi site of funding requirement document rehygiene yeti rinokwanisa kuzwa decentralized rotorwa kubulawa ikoko saka munhu anodriva kufrom bulawayo kuenda kumazowe unotora document ichibhadhira matogezi dai mapurisa achimurodhi ichibhadhira mapurisa murodhi saka zviri kutambudza makambani zvizhinji hazvide kufambira meeting zvoda kugara muofisi kwako kuchinja mitemo yacho iyoyo.
Ko izvi zvingagadziriswa sei?
Makambani anoda capital yekutanga business. Reserve bank haikwanisi kupa macapital rudiwa titaonyadze mari nofora 2 billion industry chips saka tofunga kuti ivo ngavaite mapolicy zekuti munhu akawanisa mari yake anokwanisa kuiwana kureserve bank tingatitomandira policy yavanoita anonga wata madividend ake ngaakwanise kuaona mwedzi yapera yenegore rapera zvaainete kuti investa awanisa mari muZimbabwe akwanise kubudisa mari yake kuenda kunze kwenyika saka mainvesto zavaonze mari pavanotadza kuibudisa mari yavo nekuti vanoda kuti vaone mari vaita profit opuwa dividend yavo saka ndiri kuti mabazi iwayo yazvo vari kuita zvakanaka hazvo asi handifungo zvingatifita patodini patiri kuda senyika.
Zvii zvimwe zviri kuita kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviti dhurei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica?
Zvinozivikanwa kuti mvura iri kudzika muZimbabwe inova kubhulawayo kungava kwa mkoa kuHarare zvinozivikanwa inochajiwa $60 pa cubic meter cubic charge kuSouth Africa hapana chinochajiwa hapana muripo unobhadhara Zambia hakuna muripo kuBotswana hakuna muripo asi Zimbabwe inojaja mazimari iwayo. Magets anozivikanwa kuti ari kudhura zvisingaiti kupfuura muSadak eZimbabwe kana tava kugadzira zvigadzirwa tikati nemakambani anogadzira nda magetsi akawanda sterechi muZimbabwe unongobhadhara $11 per 8 cents 11.7 cents asi kuSouth Africa unobhadhara 2.5 cents saka hapana kambani inobudiza nemagetsi iwa mabhiri emagetsi ari kuuraya makambani maspecial economic zones akatarwa Bulawayo ikanzi ndiyo imwe nzvimbo inoenda special economic zone saka yatiisvika mitemo yacho pasi kuti makambani amubulawayo achabhadhari tax kwemakore anosvika 5 kana 10 mainvestors anouya muBulawayo anokwanisa kunge achitora mari yavo out.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vanhu vamukuru wezvedzidzo paZimbabwe Ezekiel Gitwe University vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mubato reMDCT moita kunetsana kunotyisa pakati pavaNelson Chamisa, Mozware Tokozani Kupe uye vaElias Mudzuri nekuti ndiani achatora chigaro chakasiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakaradzikwa kubhuyera nezuro. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchave nezororo rakanaka uye muchikwanisawo kuti muzenge muinesu na7 PM anoti muve nezuva rakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.